kani yaka mkariki diki mapinduro andaka ita mu industry inini ndakati angandisi chazwezo kuoperator pane aya atinoti ma 8 moving machines njio andakati angandisi operator pati andina kunge ndatangira pa ma 8 moving nyongo ziva life sometimes inogona kuita ma ups and down but kana ukasanya zvozviongorora unogona kuramba uchingori futi pa ma down saka unofanira kuti tichigadzirise kuti toenda sei kuma ups one ndo mapindo andakaita mu matrax but akuna chinhu chakamboma chinonzi munyukadzi haiti semaonera munenge muchiita kupedzi kwangu rakanzi lady trackerzim inini zita rangu rekuzvarwa ndinonzi Sipanyisiwe Tazvitya.
Saka iko zvino makurova muri pa Europe apa?
Yes, pari zvino ndave ku Poland. Kana ndiri ku Poland ndinenge ndichiita cross border. Ndino driver cross border chete. Ndichienda ku Germany, ndichienda ku France, Italy, Spain, Belgium, Netherlands. Kwese ndingoti ndinofamba like Europe yese. Ndinenge ndichifamba Europe yese hapana kwandisingaende.
Koiko kumusha mairo afuti here magonyeta.
Aiwa kuZimbabwe ndakanga nechito driver. Dai manya pa malodzi edu tai manya wangapo. Vakawanda vanondizivira kuhange kukuku. Nekuti haa uko ndokwandakanyanya kushanda stereki. Tikambonoshanda kuomtare kumakomo uko kune kunonzi kuimbeza tsenge munokuziva. Yanga iri border timbers kumashure uko yakazonziko zvinoya kunzi imbeza. Ndaishanda nefire truck. Riya rinomanya richidzimura moto, tikambotakura madrinks papepsi apo vanondiziva.
Kusvika nhasi mave nenguva yakadii muri muEurope?
Muno muEurope handina nguva yakareba, ndongotiverenga kuti ndine 8 months ndiri muno muEurope.
Munosanganawo nematambudziko akaita sana rusaro raganda here ikoko?
Pari panyaya iyoyo, ndinoona kunge kunongo vakadzi kunge vachitsvaira zvinhu zvinenge zviri normal nokuti vakadzi vakawanda kwekuno kuti tinototaura kuti about 40% 40 to 30% yevakadzi vekuno kuvanenge vachitira pamakomiti saka handioni hazvivashamisi tingatovashamisa kuona vanenge vachivhunduka ganda kuti uyu musikana uyu mutema akabva kupi kouyu ari kurova marwuri kunoku chingatonetsa pakunoku kwatiri mutauro nekuti kunoku havagoni chirungu munoona ndo ingatoita challenge zverusarura handisati ndazviona hangu ipapo handidi kunyepa
pazvakauyawo mupfungwa dzenyu kuti haini ndakuita zvekutyaira izvi ndarii
inini ndichikura semusikana wechidiki ndingati pazvaka ndakangokura ndichida kuita nekuti ini ndoda kuita chibasa changu chakasiyana nechevamwe munongoziva ndakakura nehanzvadzi yangu inini ini ndakakura ndichitamba nevakomana saka ndinoona kunge zvirozvo zvinenge zvakapinda futi mumusoro mangu nekuti ndaitamba nemota dzemawaya isusu taitamba nemota dzemawaya ndaitamba mahombwe emota dzemawaya handina kunge ndakambobvira ndakatamba mahombwe ayaya ekubika magaba nditwa nevamwe vasikana
ndanga ndichiteverera kufacebook kwenyu uko ndaona izvozvi kwane vanhu vaakuda kutosvika ku 100,000
okay ya panyaya yemafollowers mafollowers angu akawanda ende pamukatarisa mukatevera machats amapost angu pavari vese vanenge va like vari kukomenda vari kubvunza vari kuita sei vese ndinotevera ndichipindura ndichilaika ndichipindura ndichilaika
ndaonawo vazhinji vari kungoti lady trackerzim vari kutibatsira vari kutibatsira chinokutumai kuti mubatsirewo vamwe kudaro chii
live iri kuraramwa muZimbabwe zvaizvezvi ndinoiziva ndinoinzwisisa kuti munhu kuti abate mari inoita iyo 1,000 kuti abhadhare ringi ko kana akuchizoda kuita mapepers ekutauye kuno achazokwanisa here haakwanisi saka chisina nechii kuti ndongopa hangu mumwe abatsirike akawana link mahara ochitsvaga mari yekuti abhadhare mari yekuita mapepers ake ochitsvagawo mari yekuti atenge tikiti rendege hapana chandinobva pakubatsira vamwe aitingi zvingori zvinhu zviriko kuti ukanzwa mumwe wako uchida kubatsira ingobatsira
mashoko amungasiriwo vamwe vechisikana vechidiki ekurudziro ndeyekuti kudii
ipapapo pane kakuti nhetsei kuti ndimukurudzire kuti aigare ane tarisiro yekuti achazoda kuita dhiraivha wegonyeti ini ndii ndichidotoda kutoti vana vari kumashure vaite live ino vanenge iri pamusoro vavadzidzi nesimba vaite rimwe basa rinenge riri pamusoro